Until next time, I'm Steve Miller in Washington. Be well, be safe, and have a terrific Tuesday.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 24 mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevatatu 273. Meya veguta reHarare vanokurudzira Postal and Telecommunications Regulatory Authority kuti ibatsire mukuumba nhamba dziri nyore kushandisa kudeedza motikari dzokudzima moto nemahamburenzi. VaDonald Trump vaudza vavanoshanda navo kuti vabatsire vaJoe Biden mukugadzirira kugashidzana kweutongi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevatatu 273, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Vana vakashaya kuBulawayo, umwe chete akashaya kuMasvingo. Nezuro, vanhu makumi masere nevasere 88 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe makare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi manomwe nevasere 78 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvipfumbamwe zvine mazana matatu nevasere 9308. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi masere nevasere 8288. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari kukurudzira kambani yekufambiswa kwemashoko yePostal and Telecommunications Regulatory Authority kuti ishande nemakambani enharembozha akaita seEconet, NetOne neTelecel kuti nyika ive nenhamba imwe chete iri nyore kufona kana paita njodzi kudaidza mota dzinodzima moto nenakura varwere kana kuti ambulance. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti panoitika njodzi. Vakawanda havatozive kukufonera uye motikari dzinobatsira dzinononoka kuuya. Izvi zviri kupa kuti vanhu vakawanda varasikirwe neupenyu uye kuparadzirwa midziyo yakawanda. Hatina kukwanisa kubata mukuru wePortras vaGift Machengete kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa. Asi tabata vaMafume.
Padzinenge dzabatwa dziri kusvika munguva yakafanira. Problemu yataita muZimbabwe yasiyana nedzimwe nyika dzine nhamba inozivikanwa yakada kuita sa911 kana 999. Munoma hapana anoziva nhamba yekufonera kana pakaitika njodzi yekuda ambulance, yefire brigade kana yekuda mupurisa chaiyo. Nokuti Portras inova iyo inolicensa networks haina kupa namba iyoyo, saka inongori manjake njake, saka vanhu vanenge vasiri kutoziva kuti vofonera ani uye vofonera kupi, ndo saka mota dzichinzi dziri kunonoka, asi pavanobatwa vanobva vasvika.
Asi imi sameya weguta muri kuitawo sei kuti muone kuti dambudziko iri ragadziriswa vamafume?
Ndakanyorera mwadi kupotras kuti vange vachitipa namba iyoyo, vamanikidze manetwork kuti vagadzire namba imwe chete yekuti kana une emergency muZimbabwe unodana, ine vanhu pa call center vanenge vachipindura.
Tiri kunzwa kuti pane motokari dzakapiwa guta reHarare kuBritain uko pachena. Zviri kufamba sei uye motokari idzi ingani uyezve sei dzisiri kupinda munyika vamafumi?
Tine mota 4 dziri kuBritain dzakadonetwa dzinova idzo state of the art machinery dzatakadonetwa nevatinoita partnership navo, asi tiri kushayiwa foreign currency allocation pa auction rate apa kuti tinge tichidziunza kuno kuZimbabwe. Tinenge tichikumbirawo mabusinessmen kana vamwe vanokwanisa kutransporta mota vatibetserewo ipapo.
Kuri kuti dzapinda munyika dzingabatsire sei?
Dzikauya tinokwanisa kukavha Harare zvakanaka nekuti tikurumidze kuresponda pane pamwe patinenge tanga tichinonoka. Inyaya yemari yokuti dziuye yanetsa.
Mungaziva here kuti pari kudiwa mari kuti motokari dzikwanise kupinda muZimbabwe?
Ndichanyatsobvunza veku fire brigade kuti pari zvino dzoda mari including ma storage charges avange vanavo, asi maringano ekuti tese tese tinongo importa mota kubva kuUK nemarori, handifungi kuti dzingava dzinoda mari inoshedzera peka. Normally kana dzichiunzwa kubva ikoko ukabhadhara 2000 US peka and so forth, but isusu tinowana mari mumabond, mari zhinji tinenge tichida kuti tinge tichiiwana paauction apo, saka zvinogona kunge zvisiri priority mukutema kwevanhu vari kumaneja auction system.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakaudza vanhu vavo kuti vachishanda nechikwata chevakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vaJoe Biden mukugadzirira kutambidzana utongi. Kwemasvondo maviri kubva zvaitwa sarudzo, vaTrump vange vachiramba kushanda navaBiden mukutambidzana utongi. Nezuro dunhu reMichigan rakazivisa zviri pamutemo kuti vanhu vedunhu iri vakange vavhotera vaBiden nouwandu hwavo. VaTrump vachiri kuramba kubvuma kuti vakakundwa musarudzo uye vachine nyaya dzavakaendesa kumatare vachiti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Muzvinafundo Stan Mukasa veIndiana University kuPennsylvania vanoti zvaitwa navaTrump izvi zvekuudza vanhu vavo kuti vashande navaBiden idanho rekutanga mukubvuma kwavo kuti vakakundwa musarudzo.
Ndekuti wakundwa ka nyaya dzavo dzekumadare edzimoso hadzina kumbobudirira ba, and maRepublicans mamwe aakuti echibvuma maelections akaningirwa akaitwa zvakanaka nemwero. Izvi zvese zvekuti akabiwa hapana zvikuratidza ba mumakoti madare nedzimoso kwakaendeswa nyaya dzacho izvozvo, majaji ese akati hapana zviripo apa, saka wakadismisa maappeals ese. Hapana kana one lawsuit yakambobudirira ba. Saka ndinodaira kuti hamanesha mwari dzavaTrump nenerwe seri dzakuti chiregerai nyaya yetransition iende.
Sokuona kwenyu chii changa chichiita kuti vasada kubatsirana navaBiden mukugamuchidzana masimba?
Well, ngekuti wa Trump wangu wasinga fukidzile kuti wangaruze ma election saka wairamba wachingoti saka wa Trump wangu akuti wakahwina inhapi dzangu anharo munhu ane nharo chaizvo and kutaura kwavo wanotaura zviya zvekuti ukasabvumira neni izvi ndowo asingati violence but asi kutaura kwavo kunoita kuti masupporters avo ashatirwe atangise kuita zveviolence
zvavanga vachiita izvo zvokuramba kubatsirana navabiden pakutambidzana masimba pane murawo here unovasungira kana kuti unovamanikidza kuti vabatsirane navabiden
murawo unoti iwo kana vanenge vakundwa wabvuma actually specifically murawo unoti kukawerengwa mavotes kukabuda kuti ndiani ahwina mukuru webato pane inonzi General Service Administration i-government agency inowa ndiyo inorelisa rubatsiro mukuru wacho anofanira kusaina gwaro rekuti wabiden wakukwanisa zvino kusevisa mahofisi ehurumende wakukwanisa kusevisa mari inobva kuhurumende saka mukuru wacho iyoyo anga ari shamwari yawatrump saka anga asingadiba kusaina magwara chiva zvino anga adaidzwa kucongress akati kunzi uya utitaure kuti chii chaizvo ngekuti arovamba achingoti hatizive munhu akahwina manje vari kunzi everybody anoziva kuti ndiani akahwina how can you say hatizive kuti ndiani akahwina saka anga akusha kuti akauya kucongress zvimwe pane zvingaitwe necongress zvingamupinze munhambo chimwe chinje chipiri ndechekuti ari kutsvagawo basa ka museo watrump wanobudawo basa ravo rinopera saka wachazenge wava kutarisira kuna wabiden kuti wavape basa ya mutemo uriko zvavo asi kuexplaina kwemutemo wacho kakuri kuna nawatrump neye mukuru wegsa iwa zvino hasisina bazvikonzero zvekuti asasaineba ngekuti kana watrump wacho wazobvuma wakati hachisainai saka ndopa akazosaina ipapo nhasiuno I think this is the first step yekubvuma kuti ndakaruza first step idanho rekutanga iroro paangobvumidzira kuti wasaine ngirike transition support ka idanho rekutanga iroro
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 apo varidzi vemabhazi anofamba pakati peHarare neGaborone nemamwe maguta ari munyika dzakatenderedza Zimbabwe vachiti vafadzwa zvikuru nedanho rakatorwa neBotswana rekuti mabhazi atange kushanda musi wa1 zvita sangano rinomirira vanotenga nokutengesa munyika nekunze reInternational Cross Border Traders Association rinoti Zimbabwe inofanirwa kubvumidza kufamba munyika nekunze kuitira kuti vanhu vanorarama nekutenga nekutengesa vakwanise kuriritira mhuri dzavo mutungamiri wesangano iri vadennis juru vaudza studio 7 kuti vanofara nezvaitwa neBotswana vachiti vakamirirawo kuti Zimbabwe iitewo izvi kuti vanotenga nekutengesa vakwanise kuita basa ravo tatadza kubata bazi rezvokubudiswa kwemashoko kuti tunzwe zvinofungwa nehurumende panyaya iyi
sesangano reInternational Cross Border Traders Association ICTA tinotenda zvikurusa utungamiriri wavamukwetsi Masisi nekuvhura mabhodha migano yanga yaora nekusashanda migano yanga yaane ngura nekusashanda nekuda kwechirwere charura checovid-19 checoronavirus tinozvitenda kuzvikurusa tinoona kuti vanotenga nekutengesa vanga vave padambudziko guru vazhinji vavo vamwe vakatodzokera kumamisha kuchinogara kumusha nekuda kwenhamo yatandavara mudzimba dzavo nenhamo yapfunya chisero mudzimba dzavo
izvi zvichabatsira sei
tiri panyaya iyoyo tine urombo chaizvo kuti kunzwa kuti titi mutambi rwishinga totoona kuti zvoni hurumende yedu inotambura hurumende yedu ine nzara nyika yeZimbabwe ine nzara nyika yeZimbabwe ine nhamo nyika yeZimbabwe haina mabasa nyika yeZimbabwe inogara yakatambura nguva nenguva inogara yakatakura mukwende kuti titureiwo tafane nzara vachigara vachifamba vachitsvaga rubatsiro asi ndivo vanotoomesa zvinhu kuti havavhure bhodha.
Zvinorevei izvi vajuru muri kudiko? Handiti hurumende iri kuti iri kurwisa kudzivirira kupararira kwekoronavhairasi here?
Kuvhurwa kwebhodha reBotswana hazvina zvinobatsira zvakangofanana nekuvhurwa kwakaitwa bhodha reSouth Africa. Rakavhurwa asi haukwaniseka kuti uvhure muromo webhodhoro kumwe chete. Ukavhura muromo webhodhoro unyange ukadira mvura yakawanda sei inongodzoka nepamuromo wawadira nawo. Saka izvi hazvisi kubatsira vana veZimbabwe kuvhurwa kwebhodha reBotswana, nekuti rine rakavhurirwa aniko? Unenge wangovhurirwa asi usingazokwanisa kuti unge uchipinda muZimbabwe. Zimbabwe kubva musi wa 1 December ine mutemo wayo wainenge uchiita kuti tiri kuvhura mabhodha asi vasingabvumiri mabhazi. Zvino chireva kuti izvo wese anotambura haakwanisi kuti ange achienda kuZimbabwe kana kubuda muZimbabwe. Wese anotambura haasi kubvumidzwa kuti atsvage cheuviri. Wese anotambura ari kunzi garira munyika iyoyo yeZimbabwe urambe uchitambura uchienderera mberi wakadaro. Zvino zvinhu zvinorwadza zvikurusa asi tinotenda vamasisi nechiitiko ichocho. Totenda vamasisi nerudo rwavaratidza kuti murombo munhu nyangwe zviomesei tinokwanisa kunguva tichingoshanda nevarombo ivavo. Asi hurumende yedu isusu yeZimbabwe ndo yaita dambudziko yekuti aiwa murombo muroi. Zvatakakura tichiona zviya kumusha zvekuti munhu uya anenge ari kure nekunaka muraini ndiye anonzi aiwa vanoroya. Zvino ndo zviri kuitwa neZimbabwe kunzi aiwa wese anotambura muroi, wese anotambura ngaagare muZimbabwe nyange atambure sei, ngaagare imomo kana kuri kufa ngaafe nenzara. Vana vematraders vana vevanhu vanotenga nekutengesa muZimbabwe vachibuda kunze kwenyika vanzwa nekwashi, vanzwa nekutambura, vanzwa nekubuda madumbu, madumbu enhamo kwete dumbu rekugarika.
Avo vange vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroniko rinoti hurumende iri kugadzira mutemo uchashandiswa pakufukunyura kwevakafa panguva yegukura hundi kumatebeleland nokumidlands. Hurumende inoti chikoro chepamusoro cheNational University of Science and Technology ndicho chichaongorora mitumbi yevanhu vakafa ava. Daily News rine nyaya inoti hurumende iri kuongorora mari nezvinhu zvekubatsira zvakapiwa Zimbabwe mukurwisana necoronavhairasi ichiti pari kuchirwa kuti mari nezvimwe zvinhu zvakapiwa kubatsira vanhu zvakatorwa nenzira yeuori. Newsday rinoti nhengo shanu dzeProvincial Coordinating Committee yeZANU-PF kuMashonaland East dzave pakaoma mushure mokuramba kuenda kumusangano uko vaEmerson Mnangagwa vakange vachitaura. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndakuudzai zvandaona pastudio 7 pane pandandirisa pane zvandaona zvadato zvizotaurwawo. Orit, jonga kandimire. Jonga kandimire vamwe vese vestudio 7 vakadikwa muri voone kuti panhau dzinenge dzichiitika munyika. Ndinofara chaizvo nezvamuri kuita kuti tisa zviri kuitwa mupasi rese kuti kwakati kwaita chakati kwakati kwaita chakati. Tinofara chaizvo, tinotenda naizvozvo. Nambai muchitiitira izvozvo, Mwarave nemi mupuwe makore akawanda ekurarama nekushanda kudaro.
Makadii makadii apo vashamarari vestudio, makutaura nachibaba bababi right? Aiwa, pakati chitova zvepapo. Ini ndine nhau yangu yandaidamboonesana neva kuruvara apo kuti zvino makavhura imi mabhudha muchiti vanhu vaende kumusha njirone kuti vane order vasina order vachingopushana vachidai njiro kuti zvingadzivirirawo here kuti vana vasavane corona because it's obvious vandodi vandotsimbirirana kuchimidza kutodi varuisa chirwere kuZimbabwe zvoroti muchatozova pajanuari pakuti Zimbabwe yose yava necorona hakungoonesanawo guys izvo zvatonetsa aiwa ini pangu pakwana ndatenda
mamukasi vanhu vestudio 7 vashamari vose vana jonga vana tanonoka wande ndinoitwa Philipi ndoda kubvunzawo pane vamamuchiti vanoita mabhizinesi avo vanoita vamamuti ve 263 veglobal 263 ndaida kukumbira kuti tinovabata sei ndoda kubvunza kuti tinovabata sei uye vanobatsirawo here vanenge vachida kutanga mabhizinesi avo muno musouth africa ndinogara kunonzi kuivory tembisa nibatsireiwo ndisangane navo kana WhatsApp number kana maemail avo kana patwitter vachiwanika futi please nibatsireiwo ndibatane navo ndine zvakawanda zvandoda kubvunza kubva kwavari ndotenda kana muchandibatsirawo ndatenda
pastudio 7 apo makadi zvenyu vashamarari muri kutaana muruti pakimbala apo ini ndinobvumirana nakansela vaitaura palive talk ava vachiti vanhu vazhinji havasati vabvuma kuti chirwere chiriko checoronavhairasi ichi izvovei chokwadi ndinitori nehama neshamwari dzinototaura kuti kuno kuZimbabwe hakuna ndezvekunyepa iri nhau yegavhumendi yedu isina dzidziso yakakwana kuvanhu covid iriko but vanhu havadzidziswi chavo kungomunyikidzwa kodzero chete ndozvinogorwa nezanupf ZANU-PF inongogona kunetsana neMDC chete ndozvainongoziva MDC Alliance kudzidzise vanhu nezvekorona hapana chaive kungofunga kuti MDC toiita sei nevanomirira kodzero dzavanhu tovaita sei ndobasa ravo kuti vadzidzise vanhu kuti nezvechirwere chekorona ichi hakuna ende ZANU-PF inonyepa izvozvo vanhu vatonzi 9000 vatova nezvavavo hazoshamisiki nzova mutori nevanhu 30,000 vane covid but hamutesti ZANU-PF inonyepa inenge ichida kuzviita iyo kuti inogona hatoshamisika vanhu vakawanda vakafa necovid ZANU-PF musaitevedzerai covid iriko muZimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yeBritain neSweden inonzi AstraZeneca yakazivisa kuti yave nemishonga wenhomba kana kuti vaccine yekudzivirira coronavirus. AstraZeneca inoti mushonga uyu wakagadzirwa ichishanda neUniversity of Oxford yekuUnited Kingdom. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti uyu wave mushonga wekudzivirira coronavirus wechitatu waziviswa mukati memasvondo mana vachiti China neRussia dzine mishonga yadziri kugadzirawo. Tabata Dr. Guni kuti vatiudze pamusoro pemishonga yese iyi.
Nhomba yavo kana kuti candidate vaccine yavo inobatsira vanhu zvakanyanya chaizvo zvinoda kuenderana neatakaona sodhapura yeModerna nePfizer neBiontech.
Mushonga mutsva uyu wakasiyana papi neimwe yataa kuziva?
Dzakatisiyanei pakuti Oxford neAstraZeneca haishandisi RNA zvatakambotaura sodhapura iya. Iyi inonzi a viral vector kana kuti genetically modified. Virus yatingati yakachecheuzwa kuti isanyanya kukuvadza vanhu kana ikapinda mumunhu ndo magadziro avakaita nhomba yavo. Uye iri kuratidza kuti inoshanda zvakamirira kusvika pa 62% uye zvakanaka kusvika up to 90%. Zvinoda kuti very effective iri musame range ne Moderna pamwe chete ne Pfizer BioNTech ne Sputnik yekuRussia yakagadzwa neGamaleya. Ndikadawo zvakare kuti vatereri vazive kuti yeGamaleya yeSputnik yekuRussia is also a viral vector, which means it's a modified virus, virus with a vaccine. Mukaona yekuRussia inosvika 92%, yeOxford AstraZeneca inosvika 90%. Ndikada kuti vanhu vazive kuti pari zvinoumbowo hwatati hwaona vanhu vazhinji vakaongororwa ava. Vanhu vakaongororwa kunyika dzakasiyana-siyana kunze kweAmerica. Saka maresults ekuno kuAmerica asati aona paAstraZeneca neOxford University viral vector candidate vaccine yavo. But nonetheless, it's still very promising.
Unogona kuchengetwa zviri nyore here tichienzanisa nemwe mishonga yakabudiswa iyi?
Zvakanakira ndezvekuti yakafanana neGamaleya yeSputnik yekuRussia pane kuti inogona kuchengetwa mumafiriji yedu yemudzimba yatinongogara nawo. Zvinoreva kuti kuitakura kubva panzvimbo imwe chete kana kubva kune imwe nyika ichienda kune imwe nyika zviri nyore, nokuti haiyani kuda maspecialized refrigeration sezvakaita yeringi yePfizer neModerna. Saka ine chanciro yakanaka chaizvo inoenderana pamwe chete neyekuRussia.
Mishonga iyi chii chiri kunonosa kuti ichitanga kushandiswa pavanhu?
Zvinhu zvakati wandei. Chekutanga ndeyekuti hatiri kuona results yakatombo hatiri kuonawo. Inonzi early data kureva kuti humbo hwatungamira, asi basa rokuongorora hasati rapera. Ndochekutanga tichiri kuongorora taakusvika kwamvura yacheka makumbo kwekuongorora mavhaksini vaya kuti anoshanda zvakanaka here. Saka chekutanga ndechekuti hasati apedza kuongororwa, humbo hwatiri kuona hunotiratidza kuti kwataakuenda uko nzira yari patafamba kusvika pari zvino pari kutiratidza kuti zviri kufamba zvakanaka, asi hasi akasvika kwekupedzisira. Ndochekutanga zvandataura kuti yeAstraZeneca iyi maresults atiri kuona maresults yevanhu vakatestwa kunana Africa uko and some parts of Europe, some parts of Asia, some parts of South America, but anezi kune dzimwe nzvimbo dzavasina kuongorora mhando iyoyi yenhombai. Ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti hasati aitwa inonzi peer review, zvoreva kuti vana mazvikokota vanoongororawo kugadzirwa kwemavhaksini kwenhomba idzi havasati vagara pasi vachinyatsokuongorora data iri kana kuti umbowo pari zvino huchiri kumuda kuna ivo vanogadzira nevanhu vava vari mukati, hausati waongororwa nevamwe vana mazvikokota vari kudze kuti vaonewo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare kuWashington DC neStudio 7.
Kwazwai, 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 vateereri veStudio 7, ini ndiri Maigove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na8 PM. Muchirongwa ichi tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekuparira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Tichange tichitarisa zvekare zviri kuitika muzvikoro. Panguva iyo vadzidzi vari kugadzirira kunyora bvunzo dzavo, vamwe varayiridzi vachiri kuratidzira mihoro yavari kutambira, uyezve chirwere cheCOVID-19 chotekeshera muzvikoro. Muri eZimbabwe muzakangana kuteerera chirongwa ichi na8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Rising Power nekambo kavo Furuwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 293.
Meya veguta reHarare vanokurudzira Postal and Telecommunications Regulatory Authority kuti ibatsire mukuumba nhamba dziri nyore kushandisa kudedza motikari dzokudzima moto nemaambulensi. VaDonald Trump vaudza vavanoshanda navo kuti vabatsire vaJoe Biden mukugadzirira kugashidzana kweutongi. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka.